Madziwane anoti haasi kuziva kuti ari kurota here kana kuti kwete mushure mekutambidzwa motokari yekombi itsva semubayiro wake wokurova kwaakaita Kachidza maminitsi maviri nemasekondi makumi mana nemashanu munharaunda yechitanhatu mumutambo wavo wehuremu wesuper bantamweight. Mukuru wekumahofisi eGapside Electrical and Civil Contractors vaClement Zingoni vanoti vazadzikisa chivimbiso chavakaita chekuti vaizopa madzuva nemotokari iyi kana achingarova Kachidza mumutambo wamuvhurira gonhi rekurwira mukombe weAfrica Boxing Union. Kambani iyi yaive yavimbisa kuti ichapa madzuva nemotokari yerudzi rwekombi iyi nemari kana chete achinge akunda Kachidza. Munyori mukuru weZimbabwe Boxing Board of Control vaPatrick Mukondiwa vanoti zvaitwa namadziwane zvinobatsira kusimudzira mutambo wetsiva mune vechidiki.
Tina chimadziwana Didas Proud. Saka tinotenda zvikuru nezvaakaita, tinotenda Select Nation and zvavakaita zvichamotivheta vakomana vakawanda vana vadiki, especially kuti tournament yakaitwa kumbare kwaunobva iwewe. Saka zvakamotivheta, ndakaona kuti vana vadiki vobva vakafara Select vachinzwa kuti wahwina kombi, wahwina 2000. Saka ndoti ramba vakadaro.
Madziwane anoti aiziva kuti achakunda mumutambo wake naKachidza achiwedzera iye kuti chinangwa chake iye zvino ndechekutora mukombe wepasi rese weWorld Boxing Council. Madziwane awedzera iye kuti mune vatambi vakawandisa muZimbabwe vane tarenda, asi chimhinga mupinyi chikuru ndechekuti vari kushaya ruyamuro kunyanya rwemari kuti vakwanise kurwa nevekune dzimwe nyika.
Tine magood boxers akawandisa, vanongoda rubatsiro netsigiro yekuti vaendere mberi. Maboxers munomu handisi ndega, vakawandisa, saka vanongoda rutsigiro rwavo kumasponsors ese akawanda, vatsigire vaendere mberi nekuvabatsira maboxers.
Sekutaura kwemurongi wemitambo yetsiva vaClyde Musonda, madziwane atarisana nebhande reAfrica Boxing Union iro arifanira kurwa naAlexios Bureima wekuBurundi. Madziwane ari kutarisira kutevera tsoka dzaProud Kilimanjaro chine mbiri, Langton Schoolboy Snago, Six McLeod naCharles Manyuchi, avo vakambotora bhande remuAfrica. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Michael Kariati.